isusu se MGCT atina urongwa wekudzinga ma members of parliament kana kuti ma councillors. Chokwadi riripo nderekuti hatisati tamboita chinangwa chekuti tinge tichidzinga vanhu vakaelektwa veMDCT vari pasi pegungano reMDC Alliance. Asi chandinongoda kujekesa ndechekuti vanhu vasaterere zvinotaugwa zvekunzi kune MDC Alliance ine mamembers of parliament nemacouncillors asiri yeMDCT. Saka pare zvino hatina vakadaro vatiri kuona kuti vasiya bato. Asi hazvireve kuti kana kukaita vanhu vanosiya bato tichadzora tsvimbo. Kana vakaitawo vanoti aiwa isusu hatichada zveMDCT yakatiisa mualliance tichavadzinga zveshuwa.
Vahlachoi munoti nemashoko avadhube uye urongwa hwatiri kunzwa hwekuti bato ravo ririda kudzinga dzimwe nhengo dzebato renyu dziri muparamende nemumakanzu.
Dambudziko rataita idambudziko revamwe vedu anaabi vedu vabvuma kushandiswa, vabvuma kuitiswa panera nematurusi nezanuzvezvi, nekuti ajenda yavari kufambisa iajenda yezanuzvezvi. Izvezvi mungabvunza witness anozviziva kuti munangagwa chaasingadi kunzwa ndipresident Nelson Chamisa, because anoziziva marowerwo akaita maelection. Saka ndodambudziko rataitika dai kuri kuti vamwe vedu ava vari kufunga vari vega, vari kuita zvinhu zvavo vari vega, vasina kuti vari kushandira ZANU PF. Aidai pasina dambudziko ratiri kuwana. Saka kana uri mushandi unobvatosweta uchitoshanda tiisimba, nekuti ivo vanonyatoziva kuti kuze unotoendesa bato kuti bato iri ndo raakumiririra vanhu, raakumiririra constituency yakati. Endezvo zvakaitwa MDC Alliance tinamedhiona president Nelson Chamisa tikasita macandidates edu seMDC Alliance
vadhube. Ndanzwa mune muri ndanzwa muri kuda kupindura, pindai vadhube.
Chinoi MDC Alliance chinhu chakajeka zvekuti munhu wese muZimbabwe anoziva kuti ranga riri gungano remabato 7 akabvumirana kuti tichangoendesa vanhu vanobva mumabato, uyezve vanhu vaya vachiramba vari nhengo dzemabato avakabva kwavari. Isusu seMDCT takaendesa 114 mamembers of parliament for the 210 constituencies veMDCT chete. Uyezve tikacherechedza kuti mazuva akapfuurawa mapartners eMDC Alliance akauya kuHarvest House vakagara pasi vakataura maererano nechibvumirano cheMDC Alliance vakasimbisa kuti chibvumirano chichiripo.
Vasachoyo, tanzwa vadhubo vari kutaura nyaya yekuti mapato ari muMDC Alliance akasunga kuti akutevera vachishanda navamwe onzora. Zvichireva kuti imi hamuchabvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti
haiwa, ndo matakana naka atagara tichitaura kuti pane vanhu vaita mahumbwe nevanhu. Politics vanhu haisi nyaya yekuti iwo uri kuti chii wakarara kuma kwako kana kuti uri kuti chii ine shamwari yako, inyaya yekuti vanhu vari kuti chii. Saka nyaya iyi yekuti hanzi tazodai tazodai tazya nyaya yekuti vanogadzira zvinhu nezanu PF, chavanacho izanu PF. Vanhu havana, let's go ma by elections havani, handi muri kuona. Saka
hatina kumboramba election, hatina kumboramba election nesuo kanonokerwa nemaelection iwawo, nekuti vanhu
vakavadhube. Regai vapedze kutaura, pedzai 30 seconds vasashwa.
Kumanya nenzira kuenda kuna Munangagwa kundopfugama kuti Munangagwa tokumbira kuti tisaita election, inyaya yekutya vanhu. Isu tatoziva kuti politics ndedzevanhu, teerera zvoda vanhu.
Regai tinzwe kuna vadhube. Vadhube, pindurai tinzwe.
Iri nyaya yemaviolations tatononokerwawo nekuti kwakabva vanhu ikoko vanga vari vanhu veMDCT. Zvinozikamwa nemunhu wese ndezvekuti vanhu vatakarikona vakaisa maapplications ekuti vari kuda kuita MP kana councillor kuMDCT. Vana veZimbabwe vanozviziva izvozvo, kunyepa kuti ani ane vanhu ani haana vanhu. Election hadzisati dzauya, mabyelection takamirira 2023 tiri kugadzirira.
Imi wasati wai chii chiri kunetsa kuti bato renyu ringochinja zita ritsvage rimwe zita idzva?
Zita rinobva kuvanhu, zita vanhu. Isu hatitereri zvatinoudzwa nevavengi, ivo vakaita seavo vada kuparadza chinhu chavanhu. Izita rekuti MDC Alliance harina kutongouya kutokuzadzimikirwa. Takatoita maconsultations makuru. Vanhu vanoziva vatungamiriri vavo, vanhu vanoziva kuti chii chinofanira kuitika. Ndiani angatungamirira Zimbabwe kuenda mberi?